Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 3, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vofa nechirwere cheCOVID-19 mumavhiki maviri adarika, zvomanikidza hurumende kuti ikurudzire kuti vanhu vagare zvakare mudzimba. Vamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa voshushikana nedanho rekuti vamire kuita basa ravo. Vakaremara vokurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mushure mekunge vamwe vanhu vasere vafa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vafa mumavhiki maviri adarika chete vave makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59. Vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vave mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 377. Nezuro vanhu mazana mana nevanomwe kana kuti 407 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru gumi nezvina nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 14,491. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru gumi nerimwe zvine mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 11,363. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu nemumwe kana kuti 751. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vangwarire sezvo pave nekamwe kamhando kechirwere cheCOVID-19 kana kuti COVID strain kakatanga kuBritain nekuSouth Africa ako kapararira kunyika dzakawanda. Kamando kechirwere cheCOVID-19 aka kanonzi kanopararira zvakanyanya uye kuuraya vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida avakambotungamira chipatara chechitungwiza.
Nyaya yatingangotaura panyaya yatingati new strain iyoyo kana kuti kushanduka kwaita mhando yecoronavirus yatinoziva. Zvino zvagara zvichingozikanwa kuti mavirus aya kana achinge achipinda muvanhu munyama dzevanhu kana yatingati infection iya, kwapera nguva yakati wandei anokwanisa kushanduka mamiriro awo kana kuti mhando kana kuti structure yaanenge ari. Izvozvo zvinozikanwa yangu tikatarira mavirus akaita sana HIV asati atowanirwa vaccine, muchaona kuti haisingori mhando imwe chete, tumhando twakasiyana-siyana tinowanikwa munzvimbo dzepasi rino dzakasiyana-siyana.
Hapazoite dambudziko rakakura here apa vamaidha, nekuti panga pawanikwa nhombaka yekurapa imwe mhando taakunzwa kuti pane kamuoka mhando kaakumukaka.
Pakupedzisira nyangwe ikaita seinoshanduka mamiriro yakaita kana kuti mhando yayo kana kuva strain iyoyo tsva, asi zvikazhinji zvinenge zvichirapa virus iyoyo zvinongoramba zviri zvimwe chete kana zvinongotiwedzerwe simba, kuitira kuti kazhinji simba racho rinenge ravapo pamhando iro kwanisa kunge ratiwedzerei, uye kuti kuda kurwarisa kwazvingakonzera zvinokwanisa kunge zvokonzera kurwara kwakati simbei, uye dzimwe nhambo kutatapurirana kunenge kwakutatapuriranwa zvichiti kurumidzei kuti anayo anokwanisa kukurumidza kupa umwe waagere naye kana kuti waari padhuze naye. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vana mazvikokota vanoongorora kana vasaindisti edu vari medical field vana chiremba vatange kuva nokufunga kuti chii chaakuuya ichi, uye vamwe vakatoona kuti zvinenge zvaakukonzeresa izvozvo kuSouth Africa, kuUK ndokwa zviri kunzi zvaonekwa pari zvino zvinotarisirwa kuti nokufamba kunoita vanhu zvichatopararira zvichienda kune dzimwe nyika muEurope, dzimwe nyika vakutoreva izvozvo. Kunyika dzana Zimbabwe nevamwe muchaona vakutangawo kuti ndekunotako zvionawo.
Saka poitwa sei apa Dr. Maida?
Vana mazvikokota vachiongorora vari kuona kuti zvinofanira kungova zvinorapisa hwere hungakonzerwa neutachiona ihwohwo ndezvimwe chete, asi nyaya inongovapo ndeyekuti zvagara zvichingoitwa mukurapa ndo zvinongoramba zviripo mastandards. Kana paine zvimwe zvazoonekwa zvinoramba zvichiudzwa varapi kuti vawedzere pane zvavanga vachiita kana kuti pane zvavanga vachishandisa kana mishonga yavanga vachishandisa kurapa vanenge vabatwa neutachiona hweCovid ihwohwo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avo vakambotungamira chipatara chechitungwiza vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi matanhatu nevatanhatu vane mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 66,631. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadak ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika miriyoni imwe chete. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi masere nevana ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 84.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mashanu kana kuti 350,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mana nemanomwe ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 47.6 million. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vakembo Mohadi nasi vasimbisa kuti mauto nemapurisa achashanda kuona kuti vanhu vatevedzera kurudziro yemutedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga neZuro yekuti vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu anotevera uye kuti vapfeke zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. Vachitaura kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare nhasi, vamuhadhi vashora vanhu nekusateedzera kurudziro dzenyanzvi munyaya dzezveutano pakudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vachitaura neZuro vachivenga vakati kutanga nhasi vanhu vanofanira kunge vave mudzimba na6 manheru vozobuda na6 mangwanani. Vemabhizimisi anonzi haana kukosha vari kutarisirwa kuti vavhare nemusi wechipiri. Vanhu vanenge vasisabvumidzwe kuenda kune mamwe maguta kutanga nechipiri. Vashanyi vari kunzi vapinde munyika netsamba inoratidza kuti vavhenekwa COVID-19 mukati memazuva maviri. Mabhizimisi anonzi ave kufanira kuvhurwa kubva na8 mangwanani kusvika na3 masikati. Vanhu havachabvumidzwe kuita michato, kuenda kuchechi, uye nzvimbo dzakaita sedzekudyira nekutenga doro dzanzi dzimbovharwe kunze kwekumahotera chete. Vanhu vave kunzi vanokwanisa kuenda kurufu vari makumi matatu chete. Kunyange hazvo vamwe vakuru vakuru muhurumende nevamwe vakuru vezvipatara vari kuti kuzvipatara kwazarisa uye hakuna mishina yekubatsira varwere mukufema kana kuti maventilator, vamuhadhi vati hurumende yakagadzirira zvakakwana. Panyaya yekuti vanhu vanenge vachirarama sei vasingaende kumabasa, vamuhadhi vavimbisa kubatsira sezvakamboitwa kare, asi vakawanda vanoti hapana chavakabatsirwa nacho. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vati zviri kuitwa nehurumende zvichasiya vanhu vakawanda vachiyaura nenzara nekuti hazvina kuitwa pataurirwana nenyanzvi uye vanhu vacho. vati zviri nani kuti hurumende ivhare nzvimbo chete dzine dambudziko rakakurisa uye vashora kuvharwa kwemabhodha vachiti ndiko kunobvararamo yevakawanda. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vati hurumende haisi kubatsira varombo sezviri kuitwa nedzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Lockdown mawiro ayaita ichatikanganisira zvikuru. Ndofunga mukatarisa mapenenzero ayaitwa matauriro ayaitwa nehurumende ndekuti for 30 days tenge singakwanisi kushanda. Ndofunga vanadzo kutaura kuti informal sector vanhu vasingabvumiri kushanda. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti vanhu vanenge vachifane nzara.
Saka sesangano muri kupa kurudziro ipa.
Isusu maonera tiri kuzviita ndeyekuti dei pakawanikwa nzira dzokuti chimwe chipoka chevanhu vari informal sector vawanikwe vachibvumirwa kushanda, vobatsirwa nezvekushandisa zvakaita semaPPEs, masanitizer, maface mask. Vanhu vachikwanisa kuramba vachishanda vachiriritira mhuri dzavo. Ndochinyunito chatinacho ichocho. Chechipiri nhau yokuti hurumende inongotaura kuti kune lockdown pasina zvibatsiro zvokuti vanhu vararame. Tinoziva kuti pakambopiwa urongwa hwokuti pachawanika support yemari cushioning fund, but hatina chatakaona chakabuda chinobatika. Saka tiri kutarisira kuti lockdown zvayaitwa deno hurumende yachiuya ichibatsira vanhu vari muinformal sekta nemari idzodzi dziraramu makushening fund, nokuti izvo zvipa zviri zvivari kungoreva ngoti vanhu muchingogara yemudzimba muchifane nzara.
Tiri kunzwawo kuti mamwe mauto nemapurisa vatotanga nhasi kuti vanhu vavhare kunyange zvisiri zvazvo zvakataurwa nevatungamiri venyika. Ichokwadi here ichi?
Ichokwadi, tiri kusangana nenhau dzakadaro kune vamwe vatinoshanda navo. Kutanga Tuesday ndo pavanenge vachinzi vatevedzere zvatarwa izvi. Saka zvinhu zvatiri kutotsoropodza ose boka kuti deva mirira nguva yazvo yakatarwa yatanga, nokuti ipapapa kune kwakutowana nzira dzokuda kuita corruption.
Mukuru wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa reVSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, South Africa inoti uore uri kuitika kuZimbabwe hwapa kuti iendese mauto nemapurisa kumuganhu wayo neZimbabwe uye kuRwizi Limpopo, ichishorawo kuda kupinda kwezvarwa zveZimbabwe munyika iyi nemagwaro eCovid-19 ekunyepa. Mukuziya nyaya iyi nekuvharwa kwemabhodha, tabata mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Danho ratorwa nehurumende rekuvhara mabhodha idanho rinoshungurudza zvikurusa. Idanho ratipinza parumananzombe. Danho iroro richatipinza panguva yakaoma sekuti ndokurarama kwedu chete. Hatina mamwe mararamiro atinawo kunze kwekutenga nekutengesa. Naizvozvo tichazama nepatinogona napo pose kuti titaure nehurumende kuti inge ichisunungura mabhaudha ayo, ringavazame imwe nzira yekuti vakwanise kunge vachiongorora kudzikira kwechirwere asi isingaiti sekuti vanhu vafe nenzara.
Ko zvatiri kunzwa neSouth Africa kuti huori ndo hwakupawo kuti iomesere vanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kupinda munyika iyi, munoonawo senyaya?
Ichokwadi, pane vanhu vakabatwa vakati vaine maCovid-19 test certificates anofungidzirwa kuti ndeekunyepa. Uye dambudziko rakanyanya kuitika nderekuti pavaizobvunzwa kuti pamaa muchitestwa matestwa sei, vaitaura zvemugodzi matsuro.
Munorevei apa vaJuru?
Vaitaura zvinhu zvinokatyamadza zvikurusa. Vamwe vaiti vatorwa ropa vachitsanangura kutestwa kunoitwa munhu kana achitestwa utachiwana hweHIV. Zvinove zvakasiyana zvachose nekutestwa kunoitwa munhu kana achitestwa chirwere cheCovid-19. Saka tinokurudzira vanhu vese vanoda kushandisa miganhu kuti vashandise mapepa echokwadi, sekuti ndozvinozokonzeresa kuti nyika dzipinde mumalockdown. Takabvira taita kurudziro iyoyo kuti vanhu ngavasiyane nekuuya nemapepa asiri echokwadi, nekuti zvinozotipinza muna taisireva zvinopinza neavo vanga vachiita zvinhu negwaro rakanaka muna taisireva.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuSouth Africa. Vakare mara vakurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu vasingamirire zvinyorwa kubva kune vanhu vasinganyatsonzwisise shuviro yavo. Ngatinzwei nyaya inotevera kubva kuna Safari Njema.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Differently Abled Cricket vaLouis Garaba vanoti zvinyorwa zviri pamusoro pevakare mara zvishoma zvikuru. Vagaraba vanoti zvakakosha kuti vakare mara vanyore pamusoro pezvinhu zvinoitika muupenyu kuitira kuti veruzhinji vavanzwisise.
Dai takoshesawo kunyora nokuda kwokuti mabhuku iwaya ane zvimwe zvinhu zvaanoita kuti kadai munhu akaverenga bhuku akaridzokorora zvakare anotanga kuona maonero mamwe akasiyana.
Izvi zvinotsigirwa nemunyori wemabhuku evechidiki wekukaroi vaDavid Murambwi avo vane cerebral palsy. VaMurambwi vanoti vakawanda vakaremara vanofanira kushandisa zvipo zvavo zvekunyora.
Mamabhuku haneine kuenda kuchikoro, anongoda ruzivo kwako. Saka kana une chipo chacho usati handa kuenda kuchikoro, tanga kunyora.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation vashingirirai Nyakupinda vanoti kusanyora nhoroondo dzavo kunoita kuti vakaremara vasawane vanovanzwisisa. Vanopa semuenzaniso nyaya yakaitika kugokwe mugore ra1990 apo vana vasope vakatorerwa munda wavakange vasiyirwa nevabereki vavo, asi izvi zvakazogadziriswa nedare.
Pane vamwe vanhu vakabva vaita ruchiva vaida munda iwoyo, pakabuda pfungwa yekuti vanhu imimi hamukwanisi kurima nekuti zuva rinokukanganisai, munda wabva watorwa. Inhau yakazokwanisa kuendeswa kumatare vakazopiwa munda wavo.
Vanomiririra vakaremara muparamende Senator Joyce Timire vanoti vachashanda zvakasimba kuti pave nezvirongwa zvinosusukidza vakaremara kuti vanyore mabhuku anotaura pamusoro peshuviro dzavo.
Kuti vanhu vanzwe kana tichiirwisa hondo yekodzero dzedu vakaremara, vanogona kuzvinzwisisa zvakanyanya munhu kana achizviverenga.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Cherere vanoti vakaremara vanofanira kuburitsa zvinyorwa zvavo zvinoita kuti pasi rese rivanzwisise.
Vanhu vanonyatsotsanangura mhando yeupenyu hunonyanyonzwisisika ndivo avo vanorarama penyu hwacho vanenge vachitsanangura.
Nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku dzinoti zvinyorwa zvakakosha sezvo zvichipa veruzhinji mukana wekunzwisisa zvinoitika muupenyu hwevanhu vakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Dzimwe nhengo dzebato reRepublican Party dziri muSenate yemuAmerica dzinoti dziri kuzobatana nemutungamiri wenyika vaDonald Trump mukuedza kuramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika, idzo dzinofanira kutambirwa zviri pamutemo nedare reHouse of Representatives neSenate nemusi wa6 ndira. VaTrump vakakundwa musarudzo idzi navaJoe Biden avo vari kutarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira. Senator Ted Cruz vekuTexas nevamwe gumi nemumwe vanoti vachabatana nedzimwe nhengo dzedare reHouse of Representatives kuramba kutambira sarudzo dzemusi wa3 mbudzi dzavari kuti dzakabirirwa, kunyange hazvo vakundikana kuunza humbo kudare. Nhengo dzedare reparamende idzi dzinoti dziri kuziva hadzo kuti hadzikwanise kuvandudza zvakabuda musarudzo uye kumisa vaBiden kuti vasatore mhiko. Vanotungamirira bato remaRepublicans vaMitch McConnell vainge vakurudzira kuti nhengo dzavo dzitambire zvakabuda musarudzo. Senator Lisa Murkowski vekuAlaska naSenator Pat Toomey vekuPennsylvania vanoti vachatambira zvakabuda musarudzo. VaCruz nevamwe vavo vanoti vari kuda kuti paumbwe commission inoongorora zvakabuda musarudzo, asi uku kunonzi kungotambisa nguva. VaTrump ndivo mutungamiri wekutanga mukati memakore makumi matatu kutadza kuhwina sarudzo kuti vatonge kwetemu yechipiri. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti hondo iri muSomalia iyo yava nemakore akawanda chapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu nekuda kwechirwere checovid-19 kunyange hazvo nyika dzakabudirira dzatotanga kubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Nzvimbo dziri pasi pechikwata cheAl-Shabaab icho chakapandukira hurumende ndidzo dziri kutyirwa kuti dzichafiwa zvakanyanya nechirwere ichi. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Nasi musi wa 3 January 2021 muri Zimbabwe. Happy New Year. Ine ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro nava Blessing Piri vekambani ye Don Menteiro. Tiri kutarisa zvavakasangana nazvo mugore ra 2020. Somo muzvina bhizimusi wechidiki vaPiri vachatudza kuti gore iri rakafamba zvakanaka here. VaPiri ndiro mugamuchira muchirongwa. Nyaya mainzwa tiudzeiwo zvizere.
Tinangoti gore ra 2020 gore ranga rakaoma. Igore ranga rakasiyana nemamwe makore taimbenge takaona kumakore adarika. Igore rakadonha vakawanda. Zvireva kuti igore rakada kuti munhu uve neunyanzvi, uve nekuzvisiyanisa nemamwe mabhizimusi. Nekuti kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti kutengeserana kuve kwakaoma zvikurusa.
Tichitarisa chirwere checovid-19 pamwe nechirwere che lockdown. Tinoona kuti chirongwa ichi chakakanganisa zvirongwa zvanga zvichida kuitwa nana businessmen vechidiki. Chirongwa che lockdown chakakanganisa here mabatiro amunoita business re?
Chokwadi. Ndingangoti chirongwa che lockdown nechirwere che COVID-19. Handifungi kuti pane bhizimusi rakasiwa risina kunyatsozunguswa. Isu sevechidiki sevane mabhizimusi achiri kusimukira. Ndinoona sekunge takaafektwa zvikurusa kudarika mamwe mabhizimusi. Nekuti tichiri kuzama kuti tizvione kuti timire papi chaizvo chaizvo kuti tizvigadzirirewo maketi yedu sevechidiki. Kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti masales edu adoni. Tingakoti kubva mumwedzi waMarch kusvika mwedzi waOctober oNovember. Masales akanga ari pasi zvikurusa. Mimwe mwedzi taitogona kutita mwedzi wose tisina kana kutengesa. Pedzezvo tiri kufanira kubhadhara marentals. Tinangoti mumwedzi 6 or 8 ya 2020 kuvharirwa kwakaita vanhu kwakaita kuti kushayikwe kana muchato mumwe chete zvakati afecta zvikurusa isu semabhizimusi echidiki nekuti imaketi hombe kwatiri kuchata kwevanhu. Saka hatina munhu watikakwanisa kutengesera sutu, hatina munhu watikakwanisira kuaisira sutu nenyaya yekuti kwakanga kusina michato yacho. Zvakare mukugadzira masutu kwedu tinotarisira zvakanyanya marometi materials atinowana kubva kunze kwenyika kwakaita sekunana Turkey, kwakaita sekunana Tanzania, kwakaita sekunana Zambia. Saka kuvharo kwanga kwakaita mabhodhi kwakave chimhinga mupini and kwakati kanganisa sebhizimusi rechidiki nekuti takanga tisina choice yakati mumaraw materials edu nekuti mabhodhi akanga akavhara.
Zvii zvamungada muchioneka zvichiitika munyika mugore ra 2021 zvichange zvichikubatsirai imi savana muzvibhina bhizimusi vechidiki?
Tingangoti 2020 zvaranga riri dambudziko. Tingafara zvikuru tikaratidzwa rubetsero kana tikawana ruyamuro kubva kuhurumende yedu yeZimbabwe. Tiri kuona kune dzimwe nyika vakanga vachipiwa mastimulus packages. Tiri kuona kuti manga muchishungurudzika nokuda kwechirongwa chelockdown. Saka tave kukupai rubatsiro rokuti mukwanise kupawo vashandi venyu masalari avo, mukwanise kubhadharawo marentals enyu. So tikazviwanawo muZimbabwe izvi kuti hurumende yotipawo rubatsiro stimulus package yekuti tidzoke zvakare, timire tikwanise kutanga production zvakanaka mugore ra 2021. I'm sure chinenge chiri chinhu chakanakisa zvikuru.
Aiwa muri Zimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda vaPiri nekupinda muchirongwa. Nemi vateereri munokwanisa kutipa mashoko enyu. Kana uri wechidiki ndinokoka, tumira mashoko pa WhatsApp uchitudza kuti nemaondo ako gore ra 2020 rakafamba zvakanaka here. Zvii zvauruda kuona zvichiitika munyika mukusimudzira vechidiki mugore ra 2021. Mure Zimbabwe tokumbira kuti mutumire ari ma voice note mumatumira pa WhatsApp pa number dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panevenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri pachirongwa The Connection 8-9 PM muri Zimbabwe. Anokoneka ine mufaro, happy happy new year muri Zimbabwe. Ndini wenyu Mike Hove, tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chedu chekutanga mugore ra 2021. Ndini Tanonoka Wande ndichikukorokotedzai mugore rino. Nasi izuva rekunzwa zvamunofunga kubva kuma audio amunotitumira.
Ndinonzi Clever, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatudza futi kuti Jesu akatifira. Zvakambonyanya kufamba sei? Because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndosaka nichiona pakaiswa mawe dzekunzi Jesu akatifira. Saka ndati munyatsotaura kuti zvakambonyanya kufamba sei kuti ticha akafoera midzi paform 4 ndiye wozoenda kunoticha midzi dzacho.
Ndakambosanganawo neumwe mukomana aizviti ari kuparidza shoko achiti iye hanzi hakuchina umwe muprofita wechokwadi pasi pano kunze kwaprofeti vanonzi Kako. Handizivi kuti ndevapi ichokwadiwo here, kuti hakuchina maprofita vechokwadi, hakuchina nhume dzechokwadi kubva kuna Mwari.
Akadiko vatanonoka Wande, tinotenda kwazvo nechirongwa chenyu chezvechitendero chamunotipa. Nhasi woindaida kutaura nezvechechi yeJohan Masowe Chishanu. Maonero angu, Johan Masowe Chishanu hayaifanira kuve chechi. Ini ndoona sekuti Johan Masowe Chishanu inokwalifaya kuve religini yakazvimiririra kufanana nemareligion atinawana Bahai Faith, chiHindu, chiKristu, chiMoslem zvichinda zvakadaro.
Makadii kuvatanonoka Wande, undine mubvunzo panya izvitendero apa. Mubvunzo wangu ndekuti ko semaprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa?
Vatereri, ndinoimbisa kuti tichapiwa mhinduro yeimwe mibvunzo iyi nekukurumidza. Hongu, pari zvino tisaore mwoyo, ngatirambei tichivimba naMwari wedu semazuva ose. Kana muine mibvunzo kana zvamungada kugovana nevamwe vatendi, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 301 919 8140. Iyi inamba yezvechitendero chete. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero.
Tenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 59 vofa nechirwere cheCovid-19 mavhiki maviri adarika, zvomanikidza hurumende kuti ikurudzire vanhu kuti vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu. Vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko vochema-chema nenyaya yekunzi vambomire kuita mabasa. Vakaremara vokurudzirwa kuti vanyore mabhuku pamusoro pezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA.